Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 7/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuedzidzai kuti kana mukaenda paFacebook page yedu yeVOA Shona munokwanisa kuona chirongwa ichi live izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zvimwe zviri muchirongwa chanhasi. Gare raMajestiti rinoramba chikumbiro chevarwiri vanomwe vekodzero dzavanhu chekuti mhosva yavari kupomerwa iraswe. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa upfumi hwenyika kuchanetsa kana hurumende isina kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa zvakafanana nemagetsi. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri vestudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare raMajestiti remuHarare rakarasa chikumbiro chakasvitswa kudare iri nevarwiri vekodzero dzevanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuronga zvekubidigura hurumende chekuti nyaya yavari kupomerwa iraswe uye vadzosewe magwaro ekufambisa, nharembozha nemakombiyuta zvakapambwa nemapurisa pavakasungwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare raMajor Street, Amailen Moma Pie, vakatura mutongo wekuti vasungwa vanomwe ava, avo vanoti vatatenda mombe yarara, vaGeorge Makoni, vaFrank Mbano, muzvare Sabile Dewa, amai Rita Nyampinga, muzvare Farirai Gumbo Nzvanda, navaGamuchirai Mukura, vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno, mushure mekurasa kwavakaita chikumbiro chevasungwa ava, chekuti mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende yavari kupomerwa iraswe. Zvakaturwa namai Mapie zvakatsinhirwa nerimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu.
Ndopa nzine dare harina kufara kana kugutsikana nezvakataurwa neari kuferefeta nyaya zvakare nezvikonzero zvanga zvapiwa nemuchochisi, asi vapiwa zvakare mumwe mukana kusvika musi wa30 August kuti vagadzirise vanyatsoona kuti pavakamira chapo ndepapi. Saka vapiwa mumwe mukana zvakare wekusvika musi wa30 August asi vapiwa chivimbiso chekuti musi wa30 August vakataridza kusarongeka kana kusaziva zvavari kuita sezvavaita muzuva ranhasi, dare richabvisa vanhu ava pamberi pedare.
Vabhamu vakatsinhirawo zvakare zvakaturwa namai Mapie zvekuti vasungwa ava vasadzoserwe nharembozha dzavo, mapasipoti pamwe nemakombiyuta anonzi akatorwa nemapurisa pavakasungwa muna Chikumi vachibva kuMaldives kwavakange vanopinda musangano wezvekodzero dzevanhu.
Arerati hazvikwanisiki kuti tipiwe mapasipoti pari zvino kana malaptop kana macell phones. Vati kunyange zvazvo paine zviri kubvumwa pamhosva iyi hazvizivikanwe kuti neramangwana zvichazorambwa ndezvipi. Zvakare vachuchisi vane kodzero yekuisa uchapupu hwese hwavanoda kunyange paine zvinhu zvabvumwa kuti hongu takafamba, saka pasipoti haina basa. Dare rati zvakare harina kufara nemafambisiro aritwa nyaya nevari kuferefeta nyaya iyi. Zviri kutaridza sokuti vari kuferefeta nyaya havana ruzivo kana chokwadi chekuti varifanira kunge vachiita basa ripi chairo, zvinova zvinhu zvisingatarisirwi panyaya dzakadai. Saka vapa chikomekedzo kune vamuchuchisi kuti patitodzoka musi wa30 August gavage vakarogeka vachiziva zvavari kunyatsoda chaizvo panyaya iyi.
Hurumende inoti vasungwa ava vakaronga zvekupirigura hurumende vachishandisa pfuti diki uye vakadzidziswa zvekuita chitororo pamwe nenzira dzekuti vasasungwe panoratidzirwa neveruzhinji pamusangano wavakanopinda kuMaldives wakange warongwa nesangano rekuSerbia reCenter for Applied Nonviolent Action and Strategies kana kuti canvas asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti musangano uyu waive usinei nezvekupirigura hurumende asi waive wezvekodzero dzevanhu mune imwewo nyaya MDC inotungamirirwa navanelson chamisa iri kushora mashoko egurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri kashiri ekuti paive neruoko rwevanhu veboka rechitatu kana kuti third force mukuratidzira kwemusi wanyamavhuvhu 1 gore rapera kwakanga kwakanangana nesarudzo kwakasiya vanhu vatanhatu vaurayiwa nevari kufungidzirwa kuti masoja munyori muboka revechidiki mubato iri vastephen chuma vanoti mashoko amai muchinguri kashiri haana maturo vachiramba vakatsika madziro vachiti masoja ndiwo akauraya vanhu vairatidzira musi uyu vachuma vanoti mashoko amai muchinguri aya ndeekuedza kuchenura mauto uye anoratidza kusawirirana kwavati kuri mubato rezanu pf
isu tinozviziva uye takazviona kuti masoja angari muuniform vaine maak47 ndo vakapfuura vanhu vakauraya vanhu asi nenyaya yekuti kuzanu kune nyonganyonga nebopoto nekuda kwefactionalism iri mubato iroro vanoda kushandisa izvozvo pomera opposition mhosva vanoda kushandisa izvozvo kuti vanhu pavachange vachiratidzira mumazuva mashomo ari kutevera vachiratidzira pamusoro pekukwira kwaita zvinhu muzvitoro ivo vanoda kupinda pakati pedu kuti vakonzerese nyonganyonga vachitora zvinhu muzvitoro
vachuma vanoti seutungamiriri hwebato vari mubishi kuronga kuratidzira munyika yose kwemazuva akati kuti kudzamara zvinhu zvanaka munyika
mazuva mashomo ari kutevera tichange tava kugara migwagwa tichiratidzira nokuti mudzimba medu hamuna chagariki mudzimba medu hamuna mvura mudzimba medu hamuna chikafu mudzimba medu hamuna magetsi saka naizvozvo tichagara mugwagwa kusvika matambudziko edu agadziriswa
hatina kukwanisa kutaura namai muchinguri kashiri pamwe nemutauriri wezanu pf vasimon kaya moyo kutinzwe pamere bato ravo nezvenyaya iyi asi amai muchinguri kashiri vakabuda mumapepanhau mumazuva mashomo adarika vachiti masoja aizopinzwa zvakare mumigwagwa kuti arambidze veruzhinji kuratidzira kunyange hazvo dare reconstitutional court rakatara kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika sezvakataurwa nezimbabwe electoral commission vachamisa nebato ravo vanoti vakabirirwa musarudzo dzegore rapera uye vari kupomera hurumende yavamunangagwa mhosva yekutadza kufambisa zvinhu zvakanaka munyika ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
mukuru welabor and economic development research institute of zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti kugadzirisa upfumi hwenyika kuchanetsa kana hurumende isina kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa zvakafanana nemagetsi uye kuramba ichichinja-chinja zvinhu isina kusuma vemabhizimisi nevashandi sedanho rayo rekuti Zimbabwe National Statistical Agency imire kubudisa makwiriro emitengo yezvinhu kana kuti inflation kwemwedzi mitanhatu inotevera vativo mari dziri kutambirwa nevanhu vari pamudandegere hadzikwane zvachose zvekuti vakawanda vavo vari kunonga svosve nemuromo ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu westudio 7
vepensheni vaipuhwa $80 pakauya Zimbabwe dollar dzaango ndiyo ya 80 RTGS kana kuti Zimbabwe dollar tikazorovawo kuti pari zvino yangova worth $88 tikazorovawo kuti munhu iyeye anga achimbopuhwa $80 muna May muna June patakati taakushandisa Zimbabwe dollar yanga yatingosara ya $88 aungaitei ne $80 hapana chinhu chaungaiti kana chingwa chaicho haitengi saka naizvozvo ndo dambudziko ririko iko zvino rokuti vamapensioners vari pamafixed incomes kana uri wakashayikirwa nemunhu aishanda breadwinner unopiwa $35 yakunzi $35 saka $35 $3 saka unoitei $3 iwo ine mhuri saka ndo kuoma kwaita zvinhu pamaringe nemapensioners nehama kana kuti madzimai nevana vakafirwa nemunhu anga achishanda
saka mabhizinisi anga abudirire sei vakanyedze munyika kana vanhu vasiri kutambiriswa mari zvakadai
Nyai haishimbori kusatambirisana mari nokuti yakatotiomei kukunda zvatiri kutaura izvi. Nokuti sekuzova kwenyu hakuna magesika. Saka magesa anongoya husiku kwe 4 kana kuti 5 hours. Saka manguva yekushanda kuno kusina magesi. Saka chitarisa inini mufananidzo uyo kuti industry inenge ichikwenywa nema generator. Ndekupi kwa kambo rangwa industry nema generator. Uye zvakare mafuta anodiwa nema generator haya sekuzova kwamunoita. Haasi kuwanika. Saka naizvozvo uneda mudziko rokuti mafuta acho ekuti ukwenye generator hapo, generator racho haizi nzira inobatsira kuti uwane kunduso pakambani yako. Saka naizvozvo tiri kuona makambani mazhinji akutoendesa vashandi pakushanda nguva diki kana kuti anonzi working week ingangove 3 days kana kuti mazuva mashomanana vanoshanda kana kuti vazhinji vacho vamwe vakutodzingwa mabasa. Nokuti hazvishandi kuti munhu ashande achishandisa generator.
Koyo horoko hwekumisa kubuditsa zvinenge zvichiitika munyaya yemutengo yezvinhu kana kuti inflation zviri kuitirwei?
Ivo vamutuni vari kuti vari kuita nokuti mari dzasiyana, mari dzakai dzichishandiswa muna Mei dzekunze kwenyika dzasiyana nemari dzaakushandiswa muna Juni. Saka naizvozvo vari kutiwo hazvizomiri zvakanaka kuti vanyatsobata yegore negore iya inenge ichitarisa gore rino negore rapera. Gore rino tama Zimbabwe dollar kutapera yanga iri mari yokunze kwenyika. Asi tinotenda kuti vanga vaine nzira yokutenderera nenyaya iyi yokuti vabate kuti zvinhu zviri kukwira sei. Sekuzova kwenyu veCato Institute vana Professor Hank vane nzira yavo yavanotarisa nayo inflation. Saka iwo vanocharamba vachingotipa mafigures iwayo. Saka hazvibatsiri kuti titi isu hatichagone kuverenga kuti zvinhu zviri kufamba sei. Asi vekunze vana Kato vachitiudza zvinhu zvinototyisa nokuti iko zvino varitiudza kuti inflation iri kuma 558. Isu tichishandisa zvemuZimbabwe tichiti 176%. Saka kuchisidzirika uku kucharamba kungoriko kwekuti tichange tichingoshandisa mafigures anenge achibva kuCato Institute. Anenge achiratidza inflation iri pamusoro-soro. Saka izvi hazvina kunyatsoitwa zvakati jeke-jeke. Zvaifanira kunge zvakaitwa kana kutripartite negotiating forum inewe yanga ichishanda. Yaifanira kunge ichitarisa zvinhu zvakadai. Votaura vari pamwe chete vashandi, vashandirwi nehurumende. Kuita kuti vanhu vasafunge kuti zviri kubva kuna vanxube vane katuri kwakawo kwavanenge vainako.
Mukuru weLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenje, vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. Daily News mune nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kuongorora kuti mari yaifanirwa kushandiswa mukomandi agriculture inoita mamirioni matatu yakatsakatikira kupi. Daily News mekare mune nyaya inoti pane zviri kurongerwa vaEmerson Mnangagwa nevakuru vakuru muZANU PF zvichinzi kunyange amai Muchinguri Kashiri vakataura kuti pane vanhu vari kuronga zvisina kunaka. MuNews Day mune nyaya pamusoro pevanhu vanoita zvikuru zvitanhatu kuManicaland vari kuramba kubviswa munzvimbo yavanogara, hurumende ichiti iri kuvatsvakira kwokugara sezvo vanhu ava vagere munzvimbo yavari zvisiri pamutemo. MuNews Day mekare mune nyaya pamusoro pevanhu vanoita 35 vanorarama neHIV AIDS kuChiredzi vanonzi vave nemwedzi mitatu vasinganwi mishonga pamusoro pevechitendero vanoti vanovanamatira. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vakadini ko vashamarari weStudio 7 vana Jonga nevamwe vese inindini Oliver Dumakwezu ndiri uno kwa Mutsvangwa. Ndino ndine mubvunzo nekukumbira kune bato remuno rezano PF nere MDC. Ngekuti tiri kuzwa pa ZBC yechibudisa kuti rinamo nesere rimo zvabatana. Munoda kuzobatanawo rini anhu apere kufa here? Ngekuti izvozvi unei munonase kuona kuti nyika kweiri kuenda haisi kuita asi kubatana kuri kunesa. Onai Mozambique yakuchida kubatana mwechitaura kupa ZBC yechitaura kuti kune mamiriyoni akapere kufa. Munoda kuzobatana tapere kufa here? Munozosara nani? Tatenda.
Ndapindawo ndapindawo mwana wevhu ndapindawo. Yokutanga nyika yedu yarereka. Yarereka president havana advisor. Reserve Bank governor havana advisor. Minister of Finance havana advisor. Tikadzoka kumashure uko Mukoma Simba Magone vakatadza kuhwisa navo Mugabe. Politics ne economics hazviwirirani. Minister of Finance anovanonga ari economist ka. Oona kuti izvi kwatiri kuita zvinonyudza nyika kuti no. Vepolitics kuti haendei takadai voti hoo. Saka Mukomba Masimba Magone vakagona ndinovatenda. Ukauya ivo vakauya baba naMukoma Chinamata. Mukoma Chinamata vari kuti no vamugabe ngatibvise magreen bomber. Vamugabe vari kuti kwete. Munochengeta vona hasina production mechida kumubhadhara. Ilos, economics nepolitics hazviwirirani. Kana mada izvezvo chiita imari dzenyu dzamunosubsidiza megazi hurumende mechiti vanhu vachirarama zvakanaka. Zuro ndizuro. President vakati no toda kubvisa dollar nokuti mitengo iri kungoenda chamuramba mhurutakisa mari yedu kuti muchingwa chinoramba chiri pa same price. Ndizvo here zvamakataura president? Mapurize ari kuchinja. Ndimi muri kutokwidza dhiziri racho. Saka chiti dzidzirayo mutengo yechingwa vanaonda chingwa.
Makadii vashamarari vestudio 7 vese vanajonga vese vashamarari vestudio 7 makadii ndinoitwa talent mandizvidza ndiri pano papretoria pamsouth africa ndinoti inini ndinofara nekutongwa kuriita president wedu Emmerson Mnangagwa ndinoti vanhu vaoda kuvamanyirira chete kuti vati vagadzirise zvunhu nyika yanga yagara yaondongoka kudhara so ngavavape nguva vaite bijana bijana zvichaita.
Makadii makadiiko vanotibatsira nepemiro pastudio 7 apo. Ini ndeichiwa mafira kureva ndinogara paemira apo joni ndokwandiri. Hurumende yamunangarwa hai havana zvinozikanwa. Iva vari vamwe vanhu vaita zvinooneka detakationa zvinooneka. Takatarisa mamirira zvakaita. Hapana kana chimwe chinogona kubudirira. Kungofadzana nenhema vachingoita basa nekungonokora vachirya vega vega ivavo. Isusu venhamo tichinonga svosve nemuromo. Saka vainogadzisa nevaruma. Ruma ava hapana kana chimwe chavanogadzirisa kana hapana nyaya ndekuda kungobvuta umbavha ndowakazaremo makororo ega hapana kana chimwe chavanogadzirisa kana chimwa hai kutenda chaizvo nezvamatiitira kuve nezvo rakanaka.
Makadii makadii mose vashamarari vestudio 7 tinofara nokuti panhau dzechokwadi. Ini ndinonzi Mutetwa ndiri kujohannesburg kuroadport. Ini ndiri kunyanya kushushikana nevarume vanonzi vana Munangarwa navana Chiwenga kuti pavo chaipo pavari kuti ivo vari kuendesa nyika mberi ndepapi. Nokuti tiri kuona chose chiri kuuya munyika vari kungoita kukutokumbira. Titarise kubva kufuel toenda chikafu mishonga zvose zvazvo zviri kuuya munyika ndezvekukumbira. Saka hurumende yacho zvavari kuti new dispensation chiri kugonekwa apa chii apa? Ndiri kutoona kuti hurumende ihutsi hoga hoga. Hapana kana kuri kuendwa, hapana kana kuri kuonekwa. Ko vadiko kutorawo matomo aya vombopa vakomana vechidika vomboona kuti tiri kuenda kupi.
Makadii henyu vashamarari vestudio 7 ndinokukwazisai. Ndinotafadzwa ndiri kuno kuCape Town. Ndimaonero angu andinoitawo pahurumende yavamunangagwa iyi. irikuratidza kuti yakundikana panyaya yekubata vamwe zvakanaka nekuti zvino zviri kungooma ivo ndo vari kungoti vachiguta vamwe vari pakutambudzika vachichema asi ivo vanenge vachingoti zvinhu zvakanaka saka ndionese kuti vanhu vanofunga vamwe ngoma inongurira ichingoti pangu 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 mazvicheni
Makadiko, makadiko, vateteri uruko, vateteri vose veStudio 7, ndiri kutaura ini panyaya yavamunanga kwaZANU-PF, vasada zvavo kuchema panyaya yenzara yapinda munyika, ndivo vabiki vazvo, ndivo vabiki venzara, corruption munyika yakawandisa, corruption munyika yakawandisa, ndivo vakonzera nzara munyika veZANU-PF. Vasada zvavakuda kuvhara nyika vasada kuvhara vanhu kumesi ndatenda zvangu noitwa chitambai ndiri paDurban apo kumusera zvakanaka
makadiko makadiko vashamarari vestudio 7 esh ndine pandinopikisana napo panyaya dzedemonstration yamuri kuda kuita musi wa 16 vanhu veMDC Saka zvotorewa kuti vanhu veMDC hamutomborwadziwo nokufa kunoita vanhu. Vanhu vakafa musi wa 1 August. August rotoita holiday yekufa kwavanhu. Sena inazvo izvi. Asi hama dzenya dzisiro dzakafa. I'm sure kuti vane hama dzakafa havatomboendi kudemonstration iyo. Kozi kudhara vanhu muchidemonstration hapana. Ari muchidemonstrate hapana chiri kubudirira. Saka izvongoda kungoti munamate kana zvichiita. Nokuti kuita zvamuri kuita izvi. Zvokuda kunourayisa vanhu. Nzira yevana veZimbabwe vetsitsi. Saka muchazotonga vane kana vese vapera nokuurawa. Ndatenda zvangu ndinonzi ringi.
Manzwa, vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvishomanana zviri kuitika kune dzimwe nyika. Nyika mbiri dziri kuchamhembe kweAmerica, Venezuela neUruguay, dzayambira zvizvarwa zvenyika dzadzo kuti zvisashanya kuAmerica mushure mokuurawa kwevanhu 31 svondo rapera. Nyika mbiri idzi dzaudza vanhu vadzo kuti kuAmerica kune mhirizhonga uye vanhu vanoshanya kana vasiri vachena vanogona kurwiswa. Sangano reUnited Nations rinoti riri kutyira vana sezvo kurwisana kwatanga zvekare kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwesiria. United Nations inoti kurwisana kwange kwamboita sekwadzikira asi kwatanga zvekare padyo nemaguta eIdlib, Hama neAleppo. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Munyori wemuAmerica nemukurumbira mukuru amai Toni Morrison vakashaya nezuro muNew York vave nemakore 70 nemasere. Amai Morrison vakapiwa mubayiro weNobel Peace Nobel Prize mugore ra1988 zvichitevera bhuku ravakanyora rinonzi Beloved. Muna 2012 vaimbove mutungamiriri wenyika vaBarack Obama vakakudza amai Morrison nePresidential Medal of Honor. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paWellesley College kuMassachusetts, Dr. Chipot Endere, vanoti amai Morrison vaifarira vanyori vokuAfrica zvikuru nekuti vainakidzwa nezvavainyora. Tabata Dr. Endere kuti tinze pamusoro paamai Toni Morrison.
Ndinovimba vazhinji venyu vanga vachiziya movie inonzi Beloved yakaitwa yanga ina Oprah Winfrey na Whoopi Goldberg. Saka vanhu vakatanga kuziva pamusoro vanhu vazhinji vakanga vasati vaverenga mabhuku avo vakatanga kunzwisisa nezva amai Toni Morrison kubva paBeloved. Asi munhu akanga anyora mabhuku mazhinji kubva vari 39 years old vazoshayika iko zvino vava ne 88 years.
Mabhuku avo aive pamusoro pei?
mabuko avo mazhinji aitaura nezvenyaya dzerusa raganda rakanga riri muAmerica. Ini chandinonyanyisa kufarira ndechekuti vainyora vachiti ivo kazhinji vanyori vechitema vainyora mabhuku avo kuti ave appealing kuvarungu, asi ivo vaida kunyora nyaya dzevanhu vatema kuti vanhu vasiri vanhu vatema vagone kupinda mukati meupenyu hwevanhu vatema vagonzwisisa. Saka Beloved Yandareva ndiro rimwe remabhuku avo ari famous, asi bhuku ravo rekutanga ini randinofarira rinonziro The Bluest Eye wozoitawo rimwe rinonzi The Song of Solomon.
Vanhu vakaverenga mabhuku avo vanoti pamusoro pemabhuku aya?
Vanhu vanomaverenga vanoti mabhuku avo aiva rwiyo, kana kuti tingati philosophy, kana kuti tingati foundation yekunzwisisa mararamiro evanhu vatema muno muAmerica. Asi havana kugumira ipapo. Munhu aiva neushamwari nevanyori vedu vekuAfrica vakaita sana Wole Soyinka naBaba Chinua Achebe, ivo vanototi vakatanga kuverenga African literature kuma1960s, vaverenga Things Fall Apart, vachiti ndiro rimwe remabhuku akavavhura maziso avo kuti vakwanise kunyanyisa kuappreciata the breadth of talent iripo pavanhu vatema.
Imini Dr. Dendere, munofungei pamusoro paamai Toni Morrison?
Chandinoda kusiya vateereri vengu nacho ndechekuti mai Toni Morrison munhu akaenda akanoita famous, vanotaurwa nezvavo nemapresidents, kana nacho zvinonzi BBC yanga ichiita presentation yavo, asi tinoonawo kuti munhu asina kutanga kuita zvaanonyangisa kugona kusvika ava 39 years. Saka kana pane chidzidzo chatingatore pavari ndechekuti kana pane chinhu chaunofarira kuita hausati wanonoka, nguva ichipo kuti uite. Uyezve chimwe chinhu chavaisimbisa ndechekuti kudzidza chinhu chakanaka, even though vaiziva kuti vanoda kunyora, asi vainzwisisa kuti kana uri munhukadzi, kunyanya munhukadzi wechitema, zvakangonakawo kuti uve nedegree. Saka ivo vakadzidza kuHoward University, one of the first universities dzekutora vanhu vatema muno muAmerica. Saka ndinokurudzira vateereri venyu kuti kana vachikwanisa vainge vanoverenga mabhuku amai Toni Morrison, anonakidza uye unodzidza zvakawanda.
Vane mibayiro yakawanda here yavakapiwa?
Vane mibayiro yakawanda including Nobel Prize, vane aya anonzi Maputa Prize for Fiction, aiwa mibayiro mizhinji pakatonyorwa bhuku remibayiro yavo.
Zvamungati imimi makadzidza kwavari ndezvipi?
Ndinoti vane kamwe kamunyorero kavaita vasingakumbire regerero, zviya zvokuti munhu ari kutaura chokwadi chake. Nhasi ndanga ndichiverenga zvavakanyora panhau yeracism muAmerica nemararamiro nekumira kwakaita zvinhu tichitarisa mashootings akaitika paweekends, tinoona kuti mashoko avo ari so relevant iko zvino. Vanozviona varivo varidzi venyika vanofila threatened nehuvapo hwedu sevanhu vatema, asi isusu hatifanirwe kufamba takaisa musoro pasi tichitya, nekuti tinofanira kunzwisisa kuti matigere muno nesuwo tine kodzero yekunge tigere. Saka vanoti unofanirwa kufamba wakasimudza musoro wako. Chimwe chandofarira nekuti inini ndinoidentifya zvangu semufeminist, kuti ivo vanoti havanzwisisi kuti sei munhu ungada kuzviseparata from feminism, from kukurudzira kuti pave neequality pakati pevanhurume nevanhukadzi. Asi kwavari tinodzidza kuti kana uri kutaura chokwadi hapana chaunofanira kutya, nekuti chokwadi chako chinongoramba chiri chokwadi, it doesn't change.
Dr. Chipodendere vari parunare kuWellesley kuMassachusetts neStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dare raMajestic rinoramba chikumbiro chevarwiri vanomwe vekodzero dzevanhu chekuti mhosva yavari kupomerwa iraswe. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti kugadzirisa upfumi hwenyika kuchanetsa kana hurumende isina kugadzirisa zvinhu zviri kunetsa zvakafanana nemagetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru, ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko hizikati.